nhengo idzi dzafunga zvokuenda kuZANU PF mushure nekunge vatengwa nezanu pf zviri kunzi ZANU PF yakaofa mari inosvika kuma50,000 kune vamwe vacho kune vamwe vacho yakavatengera dzimba ikavatengera vamwe ikavavakira mabhawa saka vanhu ava vanhu vafamba vaenda kuZANU nepamusoro pekuti vane zvavapromiswa ikoko chinongotishandisawo chekuti vari kujoina pati yaparadza upenyu hwevana vezimbabwe for the past years since independence vari kujoina zvakare pato rakauraya vanatongerai ndira Bheka Choporurama Godfrey Kahuzani Shepherd Jani namai Chiroto asi izvi vazviitira nokuti pane chavapromiswa
asi mune humbo here vamonzura wekuti vakaenda kuZANU PF vakapuhwa chiokomomo
hongu tinahwo nokuti vamwe vacho vakatotitaurira pachavo vachiti vane zvavakapiwa vamwe vachiti vane zvavakapromiswa somutauriri wedu angari mutauriri wedu wendc waWitness Dube nhasi vaisa twiti yekuti vakajoina ZANU PF 3 years ago zvichireva kuti patakava apoinda kuti vaite mutauriri wedu vanga vapiwa nhengo yeZANU PF ine mabhindauko anoitwa neZANU PF kuti vadistroye kana kuti vaparadze pato reMDC zvaapachena iko zvino kuti ZANU PF yaita iyo muvengi weMDC yakatirambidza yakagadzira nyaya yedelimitation ikatyudzira majaji kuti asatonge zvakanaka nyaya yedelimitation iko zvino tine 87 vanhu vedu vakarambidzwa kurejesta nezek iyo inokondorwa neZANU PF saka zviri pachema kuti ZANU PF iripo pakuda kudistroya MDC pakuda kuparadza bato reMDC
asi pane vakaenda kuZANU PF apa pane vamungwangwa chikukwidza here senhengo dzedare reparamende dzenyu kana kuti pange pazina
hongu pane vakanga varipo vanga vachikwidza senhengo dzeparamende vamwe vazhinji vacho vakanga vari paproportional representation vaenda ivavo Witness Dube akanga ari nhengo yedu yatanga tatiikwikwidze pane constituency yekubulawayo akanonoka kusvika kunomination court akasvika nomination court yavharwa zvinova zvakatishamisa kuti munhu waspokesman angadaro sei izvo akanga ane chinangwa chekuti MDC itadze kufirudha
asi kavamwe vari kuti nemomo vamonzora mambenge muchiita webhande nebhurukwa neZANU PF mumatare omo
kungosvibisana kunenge kuchindoitika uko baba nechikodzero chekuti mukanyatsozvitarisisa isusu takaendesa nyaya yedelimitation kucourt tichisungisa ZANU PF yacho tichisungisa president munangagwa nezet izvozvo hazviitwe nemunhu ane bhande nebhurukwa neZANU PF